Vashara pamusangano wavaita nevechidiki vebato ravo pamwe nevemakamba anogadzira mbeu waitirwa pamuzinda webato rezanupf pamberi pemusangano wepagore webato iri uyo wakatarisirwa kuitwa kugoromonzi vamuhadhi vati vechidiki ndivo musimboti woupfumi hwenyika saka vanofanira kupihwa minda kuti vawane pekurima vamuhadhi vakurudzira bazi rinoona nezveminda nekurima kuti ritore mamwe mapurazi ripe vechidiki vebato ravo ava kuti vawane pekurima
towards our ministry, especially the ministry of land. The youth that are here, most of them, I am told, are missing from those that have got the land.
Kuhurumende, kumapazi ede hurumende, zvikuru sei kubazi rezveminda, vechidiki vari pano, vazhinji vavo ndiri kuudzwa kuti vari kutobhadhara kune avo vane minda, kana avo vasiri kukwanisa kushandisa minda yavo zvakanaka. Nokudaro, panodikanwa kuti mutore mimwe minda, kana kuti mupe vechidiki ava minda, kuti vakwanise kurima. Hongu tine varimi chaivo vari kurima, asi tinoda kuti vechidiki vapiwe zvavanoda, uye vazvishandise, nekuti ramangwana nderavo, uye nyika ino ndeyavo.
To be given what they want and let them use it, so that because the future is theirs and this country belongs to them.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvivarwa zveZimbabwe zvinofanira kupihwa mikana yakaenzana zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi.
Toro navamuhadhi izvi zvinokatyamadza chaizvo nekuti tinoona kuti pamutemo chaipo bumburiro remutemo reconstitution yeZimbabwe rinotaura izvo kuti munhu wese wemuZimbabwe ane kodzero yekuwana mukana wakanaka kuti aite participate munyaya dzezveupfumi hwenyika. Saka kana takuona vice president wenyika achitaura kuti minda inofanira kutorwa kuti ipuhwe kune mayouth ezano, hachini chakashata chaizvo ende hazvikurudzirwe pamutemo nekuti mutemo unotarisira kuti munhu wese anofanira kubatwa zvakanaka pasina kusarura kuti anokubva kubato ripi. Nyangwe iwo mayouth ari kubva kumapato akasiyana siyana vanofanira kutenderwawo kuti vawane lendi kana kuri kunzi inenge yawanika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi pakatangwa chirongwa chehurumende chekugovera ivhu kuvatema zvisina tsarukano muna 2000 ichipa vanhu vasina mari pamwe nezvekushandisa muminda. Kutorwa kwakaitwa minda uku kwakaitwa zvine mhirizhonga zvakaita kuti vamwe varimi vechichena varasikirwe neupenyu hwavo. Chirongwa chekugovera vatema ivhu chinonzi nesangano recommercial farmers union chakakonzera kuti varimi vanodarika zviuru zvina varasikirwe nemapurazi pamwe nemidziyo yavo uye vashandi vavo vasare vasina chokubata. Vamuhadhi vakurudzira vechidiki kuti vave neukama nevemakambani anogadzira mbeu avo vachange vaine zviratidzwa zvezvavanogadzira pamusangano wepagore wezanupf uchaitirwa kugoromonzi. Zvichakadai mutungamiri weboka revechidiki muzanupf reyouth league vapupuraito garepi vaudza vechidiki vebato ravo kuti vadzosere zvikwereti zvavanenge vapihwa nemabhanga anenge avakweretesa mari yekuti varime. Bhanga reempowerment bank riri kupa vechidiki mari yekurimisa vasina chibatiso kubhanga iri kana kuti collateral izvo zvatendwa navatogarepi. Vatogarepi vati vanenge vapiwa zvikwereti nemabhanga vakadzosera zvinoita kuti ukama hwavo nevemabhanga ava husimbaradzwe.
Because most of the youth are moving on our last infrastructure is Zanupf. Saka kana achimasadi kubhadhara munongouya ipo pano moti havatogare tichakapa mairi enyu asi havachadi kubhadhara. Very powerful zvakare munongoita saizvozvo motouya tochotaura namairi kuti vabhadhare chikwereti kuti mumwe wake agokwanisawo kuchora chikwereti chimweche cheichocho agokwanisa kuramba achikura mufamiri.
Pataenda pamhepo komiti yepamusoro yezanupf yepolitbureau yanga iri mumusangano ichizeya nyaya dzichange dzichikurukurwa nezvadzo pamusangano wepagore webato iri uri kutarisirwa kuparurwa nemutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nemusi wechishanu kugoromonzi mudunhu remashonaland east zvichabvumiranwa mumusangano uri kuitwa wepolitbureau uyu zvichazeyewawo zvakare mangwana nekomiti yepamusorosoro pakati pemacongress muzanupf yecentral committee pamusangano wakatarisirwa kuitwa pamuzinda webato iri mangwana. mutauriri wezanu PF vasimon kaya moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti bato ravo ragadzirira zvakakwana musangano wepagore uyu uye vanoti vari kutarisira kubuda nezvisungo zvakawanda zvinobata nyaya dzezveupfumi hwenyika zvematongerwo enyika pamwe nemamiriro akaita zvinhu mubato ravo musangano uyu uri kutarisirwa kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.